Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechishanu kukadzi 2018. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komisheni inoona nezvekupodzwa kwemaronda pamwe nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission yotarisirwa kutanga basa ichishanyira matunhu emunyika kubva musi wa9 mwedzi uno.
Komisheni iyi tinotarisira kuti ichagadzira utano hwemagariro yenyika yedu kuti chokwadi chichange chichibuda, kunyange zvazvo ichinzi peace and reconciliation, vanoitarisira kuti pachange pane shoko rakafanira kuti truth, peace and reconciliation, kuti vanhu vachibudirira pachazvudzana chokwadi.
Veruzhinji votyira kutanga zvakare kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika zvichitevera kurwiswa kwemutungamiri webato rinopikisa reNational People's Party amai Joyce Mujuru mumusha weGlenora muHarare neZuro.
Patatanga kusvika kuchitubu ndopa ndaona kuti vanhu vezanu vanenge vafunga zvinhu zvavo avo. Saka vachinzi vanouraya vanhu, saka vachinzi vanorova vemaopposition.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanodoma vanhu vanomwe kuti vave nhengo dzekomisheni ichaongorora nezvemawanirwo akaitwa ivhu munzvimbo dzakatenderedza madhorobha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inoona nezvekupodzwa kwemaronda pamwe nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation iri kutarisirwa kutanga kushanyira matunhu emunyika kubva musi wa9 mwedzi uno, ichinzwa kubva kumapoka akasiyana-siyana pamusoro penyaya dzakasiyana-siyana dzine chekuita nemitemo, kupodzwa kwemaronda pamwe nekuregererana. Zvikwata zviviri zvekomisheni iyi zviri kutarisirwa kutanga nekushanyira matunhu maviri anoti reGwanda kumateweleland South neBindura kumashanaland Central. Izvo zvinotevera kusainwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kwebhiri reNational Peace and Reconciliation Commission kuti uve mutemo kuitira kuti komisheni iyi ikwanise kutanga kushanda. Komisheni iyi iyo ine vanhu vasere yakaumbwa muna 2016 asi yanga isati yatanga kuita basa. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti komisheni iyi yakatarisana nebasa guru kwazvo, zvikuru panyaya yegukura hundi pamwe nenyaya dzine chekuita nemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira Dr. Wangu Mazodze, tikatanga nekuvabvunza kuti vanoona komisheni iyi iine zvikuru zvainoburitsa here.
Komisheni iyi tinotarisira kuti ichagadzira utano hwemagariro kana kuti ichagadzira inonzi pachirungu social fabric yenyika yedu kuti chokwadi chichange chichibuda, kunyange zvazvo ichinzi peace and reconciliation, vanoitarisira kuti pachange pane shoko rakafanira kuti truth, peace and reconciliation, kuti vanhu vachibudirira pachazvudzana chokwadi. Tinoti mucherechedzo wezvakanaka kana zvitange zvaitwa nemazvo uye vanhu vachiwaniswa mukana wekuti vadure zviri kuvarwadza nenhunha dzavo dzese nemarwadzo avo, uyewo zvichiva neunoteerera pachizwa nezvinozoitika, zvinogona kumbotivakirawo nyika yedu. Saka tinoti regai tivape mukana vanhu veZimbabwe, ngativatarisire zvakanaka kuti pamwe chokwadi chinogona kubuda kana kutogona kuvaka nyika. Asi kungoti vanhu ava havanyanyovimbika tikange tichitarisa nenhoroondo yavo, ndoda kuzora tinaro senyika yeZimbabwe.
Tichitarisa zvamuri kutaura zvekubudirana pachena nevanhu vachitaura chokwadi, tinoona kuti zvakamboda kuitwa mune mamwe makomisheni asi pakazoita vainzi vaikanganisa mahearings iwayo, pane zvingashanduka here?
Ndodambudziko ratinaro kubva pakunyorwa rubumbiro remutemo kuti madzishe iyo ZANU PF yacho yanga ichinge ichikokorodza kana kutinha vanhu kuenda kunotaura mashoko avanenge vanzi vataure. Saka tiri kuti dai zvikavisinge zvisingazofambe nenzira iyoyo, ava vaMnangagwa sekutaura kwavari kuita kuti zvichange zvipa nerunyaro ratoda kuvaka nyika yedu zvakanaka, totarisira kuti mataurwo azoitwa kumusoro uko ngazichisvika zvakadaro kusvika pasi pavanhu, nokuda kuti vatinaro nzere kuti vatunga miri vedu vano invita ku right asi vondokona vachienda neku left. Saka tinongova pamukana kana kutoti haisi nzira yekuda kungotora chete mari kumadhona kana kuti nzira yekuda kungodeedza dzimwe nyika kuti dzizoita chi dzizoita mabhizimusi munyika kuti nyika irange kudzoka. Asi ngaive nyaya yekuvaka Zimbabwe zvinoenderera mberi kwete zvokungoda kuti kungodisguisa vamwe vanhu kuti vangofunga kuti pamwe pane zviri kuitika munyika. Tinonamata nekutenda kuti ngazvive zvine chokwadi mukati.
Tinonzwa vamwe vari kuti nyaya ichanyanyotsviriridza inyaya yegukura hundi kwozouyawo nyaya dzekushungurudzwa kwezvematongerwo enyika. Munowirirana nemaonero iwayo here?
Ichokwadi, nyaya inonetsa munyika medu inyaya yematongerwo enyika ende ndo yakanga yatovhiringa zvinhu zvese. Saka nyaya yegukura hundi ndeimwe yedzimwe nyaya dzokuti pachishona vano kuti haugoni kufushira chinofema. Chero kachifushira chinofema chinobuda chete. Saka nyaya yegukura hundi inoda kuti iwanirwe nzira yokuti ipere nayo pave nekurapwa kwemaronda evakarwadziswa, pave nekurapwa kwemaronda evakafirwa. Nokuti kuchine nherera zvechokwadi dzine vabereki vakaurayiwa nguva guru kuti tine nherera. Tine vanhu vakabatwa chibharo vakasirwa vana nenyaya dzegukura hundi nenyaya dzezvematongerwo enyika. Tine vamwe vavakurwara nguva ino nenyaya yekuti vakabatwa chibharo nenyaya dzezvematongerwo enyika. Tine vanhu vakashayikwa vakafanana naItime Dzamara. Tine vanhu vakaurayiwa vakafanana na29ndira. Tine vanhu vakawanda vakaurayiwa vakafanana naPfebve. Tine vanhu vakafanana kana Cain Ngala chaiye. Kana vanhu vakawanda vana Solomon Mujuru. Ngazi chingobuda zvese pachena nyika yofambira mberi. Ndopa tisingazozive kuti hurumende yedu iyi yakagadzirira here chokwadi namazvo.
Panyaya zvakaita segukura hundi Dr. Mazodze, kune makomishena akamboongorora nyaya idzi asi hapana zvakaburitswa zvakawanikwa nemakomisheni iyaya. Pane zvingazosiyana here tichitarisa kushanda kwekomisheni itsvai?
Ichokwadi, makomisheni ese akanga ariko kumashure hatina kana chatakamboti taona. Saka iri vematambudziko iwayo aiitika kuti vanga vakuchinja vachiti komisheni iyi yanga ichiripota kuna prime minister nekugovernment yanga ichiita inonzi classified report, saka haisati yaitwa declassify. Saka pakazopinda vanhu ava dai vakaita declassify mareports ese iwayo.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira Dr. Wangu Mazodze vari parunhare muNew York muno maAmerica neStudio 7. Kurwisana pakati pevemapato ezvematongerwo enyika kunonzi kuri kuramba kuchienderera mberi zvichitevera kurwiswa kwemutungamiri werimwe bato rinopikisa reNational People's Party kana kuti NPP, amai Joyce Mujuru neZuro mumusha weGlen Nora muHarare. Amai Mujuru vari kutungamirawo zvakare mubatanidzwa wemapato wePeople's Rainbow Coalition vanonzi vakatemwa nematombo panzvimbo yemabhizimusi yeChitubu muGlen Nora A nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato riri kutonga reZANU PF uye vanhu vane chitsama vanonzi vakakuwara apo vechidiki vebato ravo vakarwisana neveZANU PF mhirizhonga iyi. Motokari dzine chitsama dzinonzi dzakakuwadzwawo uye vanhu vashanu vanonzi vakasungwa. Studio 7 aina kukwanisa kubata mapurisa ekuGlen Nora kana vebato reZANU PF kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi. Tanonoka Wende weStudio 7 akabata mutauriri webato reNPP vaJefferson Chitando kuti tinzwe zvakatora nzvimbo.
President Mujuru veNPP vanga vachienda kundoadressa kuGlen Nora vaiti ezano ndokubva atanga kuvatema nematombo apo panga aburuka vachida kuti vakwazise vatsigiri veNPP vanga vari paChitubu business center.
Panga pane vanhu vakawanda?
Panga pane vanhu vanga vari pamagrosa vanga vakati wandei chose.
Saka zvafamba sei? Vavabuda mumotikari, motikari dzadzamira here? Chii chaitika?
Motikari dzadzamira. Padzadzamira mai Mujuru ndokuburuka vachifamba vachikwazisa nevanhu vanhu vachipembera. Vamwe vachiwaridza mazambiya, vamwe vachipururudza nokuridza muridzo. Ezano zvabva zvavadokonya izvozvo, zvabva zvakonzera kuti vatanga kutora matombo ndokutanga kutema. Asi mayouth NPP avharidzira mai Mujuru kuti vasazonyanya kukuvara zvakanyanyisa.
Pane vakuvara here? Ivo mai Mujuru havana kuvara?
Mai Mujuru vatemwa nedombo kudama. Vakaendeswa kuchipatara vakandorapwa kwadokita asi varamba achiendera mberi. Unoziva somunhu wakabva muhondo, wakarwa hondo dzakakura, vaindibva vaenda kundoadressa vatsigiri veNPP vapedza kubva kwadokita. kuna wakwara wakawanda mayuti angajira na mchuru wakwara mchema.
Kwa papa na mapulisa yare?
Mapulisa wanga wafati nasuka parale yavo. Parale yavo ya ndari nechemberi.
Mapulisa avuzwa yare nenya yai?
Mapulisa avuzwa, mapulisa akamanya manya. Soku zoko atasite stamp hapo. Zoro ya kuti kune wango wa sungwa. Wanakwana kita wa shanu. Mastavu nda satawa na edu. Sisa zoto katasu zokera koto zungwati mastavu ndo wa nani.
Asi docket ra razarurwa.
Razarurwa. Yes, ene kuti paratu wa mamjuru, makipa havo oseti nao.
Iko jino munuwa sewa ere kuti wakadi?
Mamjuru wari nane chose, wari kuwa mbashiti, ngatie ndere ndere, tino za kuti isi, isha vile zanu pia frukuti kana ya kawuna kuti ya kukuriwa. Ile chaganya ya kita mbele shonga.
Pane wanuwe wakuru wakuruwe zanu PF yere wa mampu taurira ninyaya iji.
Atatawa taurira tinofungiza kuti iyo wacha nkwa pa chastanga kuchanya ya iyo matari kuti wako za kuti ndosa itika. Asatabu wafondera zidu kitaure na wako.
Mutauriri webatore NPP wa Jefferson Chitando wa shitaura nezuro variparunare muarare na tanono kawandewe Studio 7. Blessing Zulu wa Studio 7 akabata uo iwa mai mujuru kuti tinzwe zvakaitika kwavari.
Patatanga kusvika kuchitubu ndopa ndaona kuti vanhu vezanu vanenge vafunga zvinhu zvavo apo. Saka vachinzi vanouraya vanhu, saka vachinzi vanorova vema opposition. Ndopa ngapachitonzi nemamwe mayuti. Saka iyo vari kuti tisi tirege kuvateera tirege kuvateera tivarove komba njia tatengerwa tinoisa ku handi muri kuona. Saka isisi ndobva tabva payapa imwe ndatazombotiza nemotikari ya Secretary General wangu yazi dzangu dzavharirwa ndatadza kuti ndopinda sei mumoto. Saka ndopa vazotanga manje kuti kandira matombo kurova nezvimubhadha nezvimupinyi nemapuranga iwayo ini ndarohwa padama rekuraiti zvekuti ndatobva nekwadokita kwandanobayiwa majekiseni uye neku ndiende kunotorwa x-ray. Saka kwazonzi kwe x-ray kwa naifanya kuenda kwa varwa au ndichaenda mangwana. Asinda piwa angu mshongai wa urukundi itira shakamana. Siwa anawaenda kunutonu wa watema msoro.
Saka imi maro wanei?
Wanufana onge landiro wane kana chisiri kimbakera. Nukuti pane wanu wanga wate zenge wagara mmota manda lichiba kupinda. Kana utivandi potera dombo ira andichazio.
Kwa wakua rawangani?
Waka wanda, andinga mbova ziva.
Zino mamangara irenya ya hii kumapurisa?
Ya mangara wa kumapurisa. Nukuti wa mwana wache watu enda wa chururu karopa iko uko. Unda zingenda manisu wako adoku. Nukuti chilikunzi wakumzi. Pane watiro wa iwa awo grupi iloro. Pane mazita ya zanu. Pecha general weda nukuna kuzekutumira mmepo. Asipanzi wa shano wa sungwa kuenda ku Glendora Police. Pane masoja maviri.
Asi chii chiri kupa kuti vapindire kudai pa nguva inoyi kunyanya kuzanu PF. Vamwe wacho tiri kumuzwa vachitanzi nekuti ibato ravo vakarirwira nekudaro vanofanira kuri defender.
Vana vane 25 years vakarwira zanu PF kupi? Vanodarika mai mujuru, vanodarika vambundura, vanodarika vana paka chipoera, vanodarika vana kenobeta, vakarwira kupi? Kana iwo vana naEmerson Mnangagwa vakarwira kupi? Vanodarika mazitanda kuudza yai. Vega isu tiri kutaura kuti NPP ibato revanhu verusununguko, ibato rinoda zverunyararo. Zvatakarwira ndo zvatiita kuti titange NPP. Muchaziva kuti kubva kwandi kuzanu PF Mnangagwa akati akazvipigwa chaizvo, akazvipigwa. Unozvipigwa nekurwadziswa kwemumwe. Zvino ndakuzotaurwa nemi navamugabe kuti aiwa zvinhu zvinofanirwa kunge zvakafamba mune zvakanaka. Handikuona kuti vakanga vaudzwa zvisiri izvo.
Amai Joyce Mujuru vachitsanangura kurwiswa kwavakaitwa nezuro nevanofungidzira kuti vatsigiri vezano PF mumusha weGlenora muHarare vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadoma vanhu vanomwe kuti vave nhengo dzekomisheni ichaongorora nezveivhu munzvimbo dzakatenderedza madhorobha vachitsvaka varidzi vadzo uye kuti vanhu ava vakatenga sei nzvimbo idzi. Komisheni iyi yakatoreswa mhiko navaMnangagwa nezuro uye ichashanda kwegore rose pasi pasachigaro wayo Justice Tendai Uchena. Dzimwe nengo dzekomishen iyi ndiva Andrew Mulalazi, va Steven Chakaipa, Dr. Tarisai Mutangi, Dr. Hitha Chingono, Muzvare Vimbai Nyemba naamai Petronella Musarurwa. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti hadzina zvikuru zvadzinotarisira kubva kukomishen iyi, sezvo vachingove vanhu vakatadza basa kune mamwe makomisheni. Tanonoka Wando Studio 7 abata imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo zvavanofunga panyaya iyi.
Ndoona kuti dambudziko rakanga riripo nderekuti nyaya yeland yagara haina kunyatsogadzirwa mushe nebundiro remutemo. Saka kuungoita komishini yekuda kuti igadziripe.
Basa ravanofanira kuita nderei?
Hariri nyanyi kunineta kunzwisisa nekuti ukanyatsotarisa zvandareva kuti vanhu vakapiwa mapurazi vakatadza, vazhinji vacho vakatadza kunge vachiita basa rinobudirira kuti nyika iwane chikafu. Ndinoona kuti basa racho rakakosha nekuti ukanyatsoongorora kuti hurumende yagara yakanga ine lendi yakakura yakatenderedza mamatauni. Ndo lendi yainzi nemacity councils kana tichida kuti titsvage pokuvaka dzimba kana kuisa maindastry totanga tatopuwa lendi yacho toapplya kugovernment. Asi ningari kuti vachombo nanakasikuiri vakatanga kuisa uori. Saka hurumende yagara ichiziva kuti iyo hurumende chayo chairipo iko zvino vanoziva kuti pakaitika uori hwakawanda hwekuti vanhu vazhinji vaipiwa nzvimbo dzacho vana chiyangwa vachiita zvavanoda. Macity councils achitorerwa dzimwe nguva lendi yopiwa malendi barons vodzadza vanhu vavo kuti vakwanise kuvhota. Saka ndo pane dambudziko racho ipapapo rakanyanya kunangana nekomishini. Ndokunga ndo manakiro aakaita komishini yacho kuti igadziridze, ndokuti kana vakwanisa kuti vagadziridze dambudziko racho.
Ko vanhu vari mukomishini iyi munovimba navo here?
Chiripo ndechekuti hauzonyatsi nekuti kana vanhu vachidemwa mune maziti hauzonyatsoziva kuti speciality yake ndiyo town planning here kana kuti munhu anoziva nezvemitemo yenhingi yetenya kana kuti maconvences. Asi vashomashomo vacho vandambo vachitaura imomo unotoona kuti dambudziko remakomishini edu nderekuti rinogara richingoitwa vanhu ivo vagara vari vanozikama vanenge vana mai Vimbai Nyemba vakanga vari kuvanenge vari kuprocurement committee here vakazoiswa mulendiwo vakaboitawo ndichiapesen yeiriyo society. Saka hauzonyatsoziva kuti ko hakuna here nyanzvi dzinoziva nezvekenya kana kuti nezvekonveyensi neveagriculture specialist netown planning maziti akawanda here kanoko bati havaiswe. Ndo zvinoziva kuti maripoti acho anga asinyanyatsoshanda basa nokuti vanhu vacho vakawandirwa nebasa.
Munofunga kuti hurumende iyi ichaita sei pazvinobuda kuti vanhu vavo ndivo vaiwana lendi iyi nguva idzodzi dzavari kuongorora?
Muchaona kuti vanhu vari kunyatsotsvagwa chaivo chaiko zvino vanhu vedfod nekuti tichazangarira kuti papa nemasechini maviri kuda murime vachiri pahava vadfod. Asi malendi barons akawanda vakanga vachitora minda vaelendi vachipa vanhu kuti vavake dzimba vachiwana mari vakanga vari vanhu vakanga vakarerekera kudii regfod. Saka kundofunga kutsvaga nzira yokushandisa tsvimbo dziri pamutemo muchaona vanhu vachitorerwa misha ichiparadza imwe yacho zvitonzi aiwa imi makavaka pasiripo nekuti takukutorerai nekuti ndotofunga kuti inini inzira yekurova vanhu vegfod vakanga vari malendi barons vakapiwa minda.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare natanonoka Wando weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7pm mazuva ose. Munotibata pa909am uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8pm Mufuro kusika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa che Live Talk nekutifonera pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyurawo pa Facebook chirongwa chedu Let's Talk ngati kurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa shona.
Vamiriri vesangano reZimbabwe Citizens Initiative svondo rino vakasangana nevamiriri vehofisi yezvekunze kwenyika muBritain inove zvakare inoona nezvemubatanidzwa wenyika dzaimbove pasi peutongo hweBritain yeCommonwealth vachikurukura pamusoro peZimbabwe neremangwana rayo kubva papinda utungamiri hutsva vava Emmerson Mnangagwa. Hurukuru yavo yaive yekutsvagurudza kuti zvii zviri kuitwa nevana veZimbabwe vagere kunze kwenyika mukubatsira nyika yavo uye tarisiro dzavo mukaenda mberi. Vakapinda musangano uyu vanoti hofisi yezvekunze iyi yakavatambira zvakanaka uye vakakurukura nezvemikana yekudzokera kweZimbabwe mugungano reCommonwealth. Mutori wedu enhau Ivan Zininga akabata vamwe vakapinda musangano uyu vafari Nakamiso pamwe namuzvare chenaye Moyo Mutambasere.
Musangano uyu vakatidaidza ivo veForeign Commonwealth Office vachida kunzwisisa kuti isu semaZimbabweans mafungiro edu mushure mekunge vaMnangagwa vaisa ivo pachinzvimbo chepresident vachida zvekuziva nekunzwa nezvemaactivities atiri kuita muno mudiaspora anova iwo anobatsira hama neshamwari kuZimbabwe.
Kwamuri mukoma Farai, musangano wamaita uyu vamwe vangama vamanga muna vekoko ndivanani uye nhau yamakurukura imomo mashoko amavasvitsawo imi ndeyekuti kudii?
Takatinoone mukoma Rufaro Kaseke munhuwo ava kuendawo akatarisawo maelections a2018 akamirira Chitungwiza South. But zvatakanyaya yedu yatakafambira yaibatawo zvinhu zvakaita sediaspora vote nenyaya dzakatarisa nemaelections acho, nyaya dzatiri kunzwa dzeBVR nenyaya futi yemvura yatiri kunzwa kuti haisi ine tsvina iri kubuda muHarare imomo, yenyaya yeCommonwealth mamiriro anoitawo Zimbabwe panyaya yekudzokera pamusoro ipapo.
Ndodzoka kwamuri zvakare vanzvadzi, ndoti mukukurukura kwamanga muchiita vakutambiraiwo zvakadii? Mashoko amataurirana navo ndeapi? Zviviri zvitatu zvamungati izvi zvatanyatsobata izvi ndo zvingakurumbidze kubatsira nekusimudzira ruzhinji rweZimbabwe?
Vakaratidza ivo kuti vanotishuvira kuti dai taikwanisa kudzokera, ndoona sekuti vaizvisapota izvozvo, vanozvitsigira. Vakataura nesu kuti chinonyanyotarisirwa kuti nyika yange yakambo iri muCommonwealth ikazobuda kuitana yakuda kudzokera, vanenge vachitarisira kuti nyika iyi vari kuita here zviri pamutemo wavo weconstitution, ndizvo here zviri kuitika munyika imomo. Vagotarisazve kuti munyika umu vanhu vari kubatwa sei, mune here mahuman rights abuses. Vagotarisazve apo patiri kuenda panguva yesarudzo kuti tiri kuita here mafree and fair elections. Vakataurawo zvakare kuti ivo vakafarira vachitiona kuti isu vana veZimbabwe tiri mudiaspora tine chido nenyika yedu uye nemainitiatives ari kuitwa nevana vari mudiaspora, ungava iri nyaya dzeutano wehealth kana kuti nyaya dzewater and sanitation. Zvese zviri kuitwa nevana vemudiaspora vakaratidza kuti vanozvitsigira uye vanofara kuti tiri kuramba takashingirira nayo nyika yedu yeZimbabwe.
Ndodzokazve kwamuri mukoma Farai, totarisa isu kuti zvamaita izvi zvekusangana neveForeign and Commonwealth Office uye muchikurukura nhau dzose dzamabata-bata idzi, muri kuteererwawo here mukuedza kubatsiridza Zimbabwe kuti idzokere panzvimbo payo chaipo?
Kuteererwa tinogona kuteererwa, because nyaya iripo chaipo chaipo zvisati zvatikafambira tichienda muForeign and Commonwealth Office yanga inyaya yekutarisira kuti Zimbabwe ingagadzirisika sei. Asi tigadzirisika kweZimbabwe kwacho ikoko kunenge kuchida kuti vatungamiri ivo variko kuZimbabwe panguva yakadai vanzwewo kuti zvinhu zvigadzirisike. Matongero avanoita nyika yacho inofanira kuchinja kune zvakanaka. Taitaura iko zvino panyaya ye water sanitation problem ikitika muHarare. Tiri kutotaurawo futi nevatungamiriri vemuHarare imomo panyaya iyi. Tichitaura kuona kuti isu tokudhaiaspora zvatisagona kubetserana napo ndepapi.
Muchidimbu mashoko enyu ekupedzisira sezvizvarwa zveZimbabwe zviri mudhaiaspora.
Ndingati kune vanhu vari mudhaiaspora, kana muchinge muine maideas kana kuti muine zvamunotarisira kuti kuda kumusha kwedu tikaita izvi tingabudirira, musaramba makagarira maideas. Huyai nawo timanzwe, tibatsirane, tiite kuti Zimbabwe isvikewo pari nani.
Vanga vari muzvare chenaimo yemutambasere manzwowo kubva kuna vafarai nakamiso vaviri ava vanga vari parunare kuBritain naIvan Zininga weStudio 7.
Vanhu vese vane kodzero yokusarudza chitendero chavanoda sezvinokurudzirwa mugwaro reUnited Nations Universal Declaration of Human Rights muHelsinki Accord nemune zvimwe zvibvumirano zvizhinji. Kusimudzira kodzero dzevanhu dzekusarudza zvitendero zvavanoda ndechimwe chezvinhu zvikuru zviri muurongwa hweAmerica mukudzidzana nedzimwe nyika. Nyika dzinopa vanhu kodzero yezvitendero zvavanoda dzine kugadzikana dzichibudirira mune zveupfumi uye dzine rugare. Asi vanhu vazhinji pasi pose vanoramba vachidzvanyirirwa kusungwa nokuiswa mumajeri pamusoro pezvitendero zvavo. Mutauriri webazi rokudzidzana nedzimwe nyika muAmerica, Amai Heather Newhart, vanoti pane hurumende dzinochora kodzero dzevanhu dzichivatadzisa zvitendero zvavanoda dzisingavapi mukana wekuramba chitendero chavasingadi. Vachitevedzera mutemo wepasi pose wa1998 unopa vanhu kodzero dzekusarudza zvitendero kana kusave nechitendero, gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica rinodoma hurumende dzinorambidza vanhu rusununguko munyaya dzezvitendero. Pakupera kwazvita, gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson vakadoma Burma, China, Eritrea, Iran, North Korea, Sudan, Saudi Arabia, Tajikistan, Turkmenistan neUzbekistan senyika dzinofanira kucherekedzwa zvakadzama pamusaka pekuchora kodzero dzevanhu munyaya dzezvitendero. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti kubva kare America inopa vanhu kodzero munyaya dzezvitendero, asi zvinosiririsa kuona kuti vazhinji pasi pano havana kodzero iyi. VaTrump vakati vanonamatira simba neungwaru kuti ramangwana rive nani uye kuti vanhu vezvitendero zvakasiyana-siyana, vaKristu nemaMoslem, maJudha nemaHindi, vakwanise kusarudza zvitendero zvavanoda. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Kambo Jinda mbata kubwa kuna Jack Fraser. Tichone kana nemi kuna ku Studio 7. Ndini chonga kandemi ili ndokusia mina Praxidus Jeremiah.